Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 12/2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chibvumirano chakaitwa naamai Joyce Mujuru navamogen Tsvangirai chekuronga hwaro hwemushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raamai Mujuru. Masangano ari mubatanidzwa wekodhi osangana mangwana muHarare achiziya urongwa hwawo hwekuita mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Chikwata chenhabvu chiCapes United chosangana neEl Zamalek yekuEgypt nhasi muAlexandria makwikwi eAfrica Confederation Cup Group B. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatevedzeri vevatungamiri vemapato eMDCT neNational People's Party vanoti mapato avo akazvipira kuenderera mberi nenhaurirano kunyange hazvo zvave kubuda pachena kuti nyaya yeutungamiri inogona kupa kuti mubatanidzwa ukone n'anga murapwa achida. Mutungamiri weMDC vamogen Tsvangirai vakanyorerana chibvumirano nevakafanobata chigaro chemutungamiri weNPP amai Joyce Mujuru mwedzi wapera, asi vakuru vebato raamai Mujuru vanoti vaTsvangirai vakakundikana kare kukunda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, nekudaro vanofanira kupa amai Mujuru mukana wekukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Nekune rimwe divi veMDCT vari kuti vaTsvangirai nekuda kwekuti vanorutsigiro rwakasimba uye vakakunda vaMugabe musarudzo dzakaitwa muna 2008 vanofanira kutungamira mubatanidzwa uyu. Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematengerwo enyika dzinoti mapato anopikisa anokwanisa kukunda ZANU-PF musarudzo ndokunge abatana. Asi vamwe vanotiwo kuda kuumba mubatanidzwa kupedza nguva kuti yanzoune riva nekuti vakawanda vanoda kutungamira. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri waamai Mujuru vaSamuel Sipepankomo akavabvunza nezvemashoko avanonzi vakataura kumasvingo vachishora vaTsvangirai nenhoroondo yeutungamiri hwavo.
Ku Blessing wakabvunza here muri yeMDCT kuti sezvo vari kutaura ivo kuti munhu anofanira kutungamirira ndiTsvangirai, isisu tofanira kuita sei? Kunyarara chete kuti handizvo, isisu tichienda kunokurukura. So zvinofanira kuti kana tese tichinokurukura vave varege kuva neliberty yokutaura izvozvo, nokuti vakataura izvozvo isiwo futi tinotaura izvozvo.
Asi vari kuti ivo chaakunetsa apa ndechekuti panenge pane kakunyombana nyombana, hongu vanhu vanotaura kuti nhingi ngaatungamiri, asi munenge maakuratidza kuti hapana kuwirirana apa.
Aiwa, tinofanira kuti takanyorerana MOU tichiti igwara rokuti titaurirane, tivhumirane muzvinhu zvakawanda zvakanyorwa muMOU. So even nyaya yekuti ndiani achatungamira coalition yacho haina kutaurwa, asi vamwe vedu vatanga kutaura kuti ningi ndiye anofanira kuti atungamirire coalition. So tikati aiwa, hakuna ngoma inorira ichiti pako pako, ngoma dzese dzinorira dzichiti pangu. Ndi tinofunga kuti mai Mujuru bano kwanisa kutungamirira nokuti havasati vapinda murace yacho compared to others vapinda pakawanda.
Asi kavamwe vanogona kuti mai Mujuru vanga vari muhurumende kubva muna 1980
but vanga vasiri mutungamiriri weZANU, vanga vari pazasi pamugave, nokuti mugave atungamirira ZANU kubva muna kuma 75 77. So as a result mai Mujuru hongu anga ari mugovernment. Nesu utanga tirimu government for 4 or 5 years with 2009. So azure vikuti kana munu angari mu government anga atunga mirive kana kuti so kana zvichida izvozvo maimvuru afomerei party achitunga mirira kutunga mirira kufoma party zvinoreva kuti ndinoda kuti ndi tunga mirire party yangu tiwine maelection ndipinde muhurumende.
Mubato menyu mungati mune kubatana here pakuti nhaurirano dziitwe nemamapato kana kuti vamwe havasi kufara?
Handizati ndaona vasiri kufara. Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. Zvasiri kubafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti ningi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate chete ndizvozvo.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reNPP vaSamuel Sipepa Nkomo vanga vari parunare muulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mumwe vatevedzeri vavatsvangirai vaNelson Chamisa avanoti kukandirana makobvu nematete akuvake musha.
Ndinonzwisisa zvangu kuti musangano wakaitwa unofanira kunge uri kwaGutu. KwaGutu uko kunozikana nenyaya yechikuru ramabhachi kana kuti Mangisi nerimwe doro rinombopuhwa ikoko rinogona kudhaka zvizhinji. Saka handizi kuti pamwe daranga rambonwiwa here pakazoitwa musangano. Kana ranga rakanwiwa chazoti hedu panopera bhabhara ziro riri tochigara pasi toonesana kuti aiwa ngatitarisei nhoroondo dzevatungamiri vatinawo. Isusu tatakati muonero wedu ndokuti chengawo semananga hapana risina mhosi. Turika denga ubatsirana uyo nokoko uyo nokoko. Asi nyaya kuti titarise mutungamiri wedu atsvangirai ndiwo mutungamiri ane nhoroondo yokuti akarovesa pasi ZANU-PF. Ndiye mutungamiri ane nhoroondo yokuti vamugabe chamu kana vavhuzevezera kuti gamba rako ndiani kana kuti jongwe rako ndiani vanokuudzai kuti ndivatsvangirai nokuti ndovakavadya sarudzo ndova nenhoroondo yokuenda mberi nokuramba vakashinga kubva tichitanga kusvika patasvika izvozvi.
Ivo vari kutika vatsvangirai vaiedza kwemakore akawanda vachikundikana nekudaro yanguva yekuti tsvimbo ipuhwe mumwe.
Isusu tsvimbo tinonzwa sokuti wajairirana netsvimbo yake ndiye watoda kutaramba anayo nokuti waakuziva makona ese, waakuziva kuti zinyekenyeke riri papi, waakuziva kuti danda rakamunywa nemujuru papi. Isusu zvatinoda kuziva ndezvokuti kana mujuru uchinge uchimunya unomunya danda zvichitora nguva yakareba. Asi isu tiri kutarisa kuti taane mutungamirika anga achionekwa nguva dzose achizama zvibingaidzo zvanga zvichizikanwa nenyika yose. Ndiye mutungamiri watinoona sokuti anogona kutiti zvinhu zvedu zvifambe.
Asi panobuda kubatana here apa vachamisa nekuti ka zvaakutenge zvaakubuda pachena kuti vamwe vakuti havo zvinenge zviri nani kuita musoro wegudo pane kuita musiku weshumba.
Uko kune kuri kufunga kwevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa kutambudzika kuri kuita vanhu vemuZimbabwe. Hama dzashupika, nyika ine nhamo, muzvikoro umu mafiza aya ari kutambudza vanhu, mumabhengi umu vanhu vatambura nemitsetse inonyadzisa, mari muhomwe hamuna, mabasa ari kuvhara, kuri kumaruwa kuchikafu hakuna, zvinhu zvakaoma, hakuna kana upenyu hune pundutso, vanhu vayaura, tayaura munyika, vanhu vari kunonga sosve nemuromo. Saka hatifani kuda kunyanya kunetsa nenyaya yezvigaro. Isusu tichitadza kutarisa ugaro hwevanhu. Hatifani kuda kunyanya kutarisa kuti ndakamira papi usingatarisi kuti nyika yakamira papi.
Mumwe vatevedzeri vavatsvangirai vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Utungamiri hwemapato anopikisa ari mumubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD ari mumatunhu eHarare neChitungwiza vuri kusangana mangwana muHarare kuti huronge nezvehwaro uchateverwa nemapato aya mugadziriro yawo yekuparura mubatanidzwa uyu zviri pamutemo mumasvondo mashoma anotevera. Nhengo yekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko muCode uye vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naProfesa Welsh Mengxube vakurawo nechihwai vanoti musangano uyu uchatorawo mukana wekusanganawo kuti uronge hwaro hwekuti mubatanidzwa uyu ungasvika sei kusarudzo dza2018. Vachihwai vanoti utungamiri hwemapato mapfumbamwe ari muCode uchange uchitaurawo pamusangano uyu uyo uchakokerwa nasachigaro wekodi mumwedzi uno vadhumiso dhavengwa vanotungamira bato rezapu. Ngatinzwe huri kuri yataita na vachiwai pamusoro penyaya iye.
Nyaya iripo ndeyekuti musangano Coalition of Democrats Cord une mapato anosvika 9. Saka mapato aya mangwana mastructure awo ari muHarare ari kusangana kuexhibition park uko kunonzi kuHarare Showground kuNelson Mandela Hall uko kwatiri kundoronga hwaro kuti tichasvika sei kusarudzo dza 2018 tiri mubatanidzo wamapato 9. Ndiwo ari kutarisirwa kuuya uko kuti varonge pamwe chete neutungamiri hwemapato iyaya kuti tofamba sei tovhura hwaro hupi kuti tinozondosvika pana 2018. Asi zviri kuitika ndezvemuHarare nechitungwiza mangwana tozoenda kune mamwe maprovinsi.
Chii chaita kuti mude kusvika pakutora danho irori tichiona kuti mubatanidzwa wenyu wanga watova nemwedzi yakawanda uchishanda?
Apa kunoratidza kukura kwemubatanidzwa wedu uye nekuvimbana kwakanyanya. Nekuda kwekuti musangano weCoalition of Democrats kana kuti weCOD wava kuratidza kusimba uye tine vanhu vakati wandei, masangano akati wandei ava kunyorera kuti vanodavo kuva muCOD mudariro rimwe chete nevamwe vakufamba nzira imwe chete nevamwe. Apa tava kutanga gwendo nokuda kwekuti nguva yose yanga iri yokuronga. Sokuwa kwamumboita vantu vanoti Roma haina kuvakwa zuva rimwe chete. Tava kutanga gwendo kuenda kuna 2018. Tava kutanga masteps ekutanga kuti tiinde kusvika tasvika pana 2018. Asi ndokutotanga kwemaprogramu makuru eCoalition of Democrats kutanga kwegadziriro dza 2018. Saka mapato tamuva ingati tasumuka negiya rimwe chete kukwira mudenga kuti tichitanga kusumuka kuti tichienda kuna 2018.
Tinomboona kuti misangano yezvematongerwo enyika iyi munopedzisira matadza kuiita muchinzimaramidzwa nemapurisa. Makawirirana here nemapurisa pamusangano wenyu wamangwana?
Musangano wamangwana mapurisa akatendera kuti kodi iite musangano. Vakanonoka zvavo, vakatanga kutsika-tsika madziro asi takangobatana pahuro tichiedza kuti vadavire. Vakapedzisira vadavira, vakadavira mazuva mashoma nenadarika asi takanga tava nenguva tanyorera kwavari. Ndofunga tatokwanisa kana vhiki mbiri tavanyorera tichitivazivise nokuti mutemo wenyika hautiwo tinofanira kuvakumbira, unoti tinofanira kungovazivisa pazvinhu zvatoda kuita. Havana kodzero yekuti hongu kana kwete, vanofanira kungoziva. Ndozvongotaura mutemo. Ivo vanoda kuti vape vanhu mhinduro. Aiwa, havana kodzero pasi pomutemo wenyika kuti vaite izvozvo. Asi takavapa mukana, tikavaremekedza, tikavanyorera.
Vanga vari nhengo yekomiti unoona nezvekuburitswa kwemashoko mumubatanidzwa weCode uye vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa naProfesa Wolfman Ncube vakurawo nechihwai vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa emuchinhoi anonzi atadzisa vechidiki vari mumusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA kuita musangano wavo muguta iri mangwana. Vechidiki ava vanga vakaronga kuita musangano uyu vachiti hapana anovarambidza kuita musangano wavo sezvo vaine kodzero dzekuita izvi. Asi mapurisa anonzi ati musangano uyu haukwanisi kuitwa mangwana sezvo venera vasina kutevedza zvinodiwa nemutemo uyo unoti vanofanirwa kuzivisa mapurisa nezveurongwa hwavo pachine mazuva mana musangano wavo usati waitwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa kumashonaland west Inspector Clements Mabwa Zera kuti tinzwe divi ravo. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete awanikwa aine utachiwana hunokonzera chirwere cheibhola kumaodzanyemba kweDemocratic Republic of Congo. Mutauriri wesangano reWorld Health Organization anoti vakuru vakuru vazivisa nezvekupararira kwechirwere ichi mudunhu reBasweli mushure mekunge ongororo yakaitwa kumalaboratory yatsinhira nezvekuvepo kweutachiwana uhu. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu muChina vaChiang vaburitswa muusungwa zvichitevera kubhadhara mari yechibatiso mushure mekuturura nyaya yavanga vachipomera mapurisa yekuti vakatotywa paitongwa mhosva yavo nemuvhuro. Asi mudzimai vavo anoti vachiri kutevedzwa zvakasimba nematikitivha. Kukundwa kwegurukota rezvekushanyirwa kwenyika vavota muZambi musarudzo yemunyori mukuru weUnited Nations World Tourism Organization navaZorab Polaksivil vekuGeorgia kuri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori wezvekushanya nekushanyirwa muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai amai Stembile Mulotywa vati Zimbabwe haigona kukunda musarudzo iyi. Amai Mulotywa vati kuti Zimbabwe ibudirire kuwana zvigaro zvomubatanidzwa wenyika, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa kutyorwa kwekodzero munyika pamwe nekuchengetedzwa kwemitemo yenyika. Tinofanirwa kugadzirisa zvinhu munyika medu nekuti mune kutyorwa kwemitemo kwakanyanya. Dzimwe nyika dzinotarisa kuti iye anoda kumirira nyika dzose idzi akamira sei. Takarega nzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzichitorwa nechisimba zvichikanganisa kushanyirwa kwedu. Kunyangwe iko kutora minda nechisimba kwatakaita, dzimwe nyika dzinenge dzichiti hatigone kugarisana nevamwe. Asi mudzidzi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaAudrin Mangisi vanoti kukundwa kwavamuZambi kwavarwadza zvikuru. VaMangisi vatiwo kunyange vamuZambi vakundwa vanga vashanda zvikuru sezvo vakundwa nemavhoti matatu chete.
VaMuZambi kwandiri inini vaita chinhu chakanaka nokuti 15 votes dzavawana idzo dzaginest 18 dzakanaka chaizvo, nokuti tichitarisawo kwavari kubva kuti Zimbabwe inenge yagara inenge ichingotarisirwa pasi. Asi zvinotaridza kuti vashanda nemwoyo unoda wese, vanga vazama kuti vasvike pavaifanira kunge vachisvika. Saka zvinorwadza kuti tadyiwa. Asi nechimwe chinhu rumwe rutu vanhu vachisara vachimbotaurwa nezva kuti ndeupi munhu iyeye angazama kuita zvinhu zvakadai munyika menu.
Asiwo vaMangisi vazoti kukundwa kwavamuZambi kunogona kuratidza kuti vachena vasati vatambira kutungamirirwa navanhu vatema.
Kurudza kwavamuZambi kunotitaridza pachena kuti colonialism haisati yatombopera. Nekuti vaMuZambi tinoona pa first round wanga vachitaridza kuti wanga wakalida 11 dzanzi dzakanaka. So pa second round obvious vanhu vazonge vakuita mwenye mwenye vachitaurirana kuti Blackwell haakwanisi kuti apinde panyanga.
Kunyange hazvo vanhu vaine muonero wakasiyana, dzimwe nyanzvi dzinoti kana dai vaMuZambi vakunda musarudzo iyi hapana chinganzi chawana nyika kunze kwokungoti Zimbabwe inenge iine munhu wayo ari pachigaro chepamusoro asi pasina pundutso yazvinopa kunyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaMuZambi kuti vanotambira sei kukundwa kwavo. Sarudzo yemunyori wesangano iri yaitirwa kuSpain uko vaMuZambi vakundwa nemavhoti matatu chete. VaMuZambi vazokundwa musarudzo yepiri mushure mekutadza kuwana zvikamu zvanga zvichidiwa pakutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neRussia. Hurumende yeRussia yawedzera mamwe masangano matatu akazvimirira oga pamasangano ari kurambidzwa kushanda munyika iyi. Masangano aya akaumbwa kana kuti aidyidzana navaMikhail Khodorkovsky, shoroma yemakambani anogadzira mafuta ekufambisa dzimotokari yakambotongerwa kugara mujeri kwemakore gumi ichipomerwa mhosva yeuori. Asi vakawanda vanoti mhosva yavakapomerwa yainge iine chekuita nezvematongerwo enyika. VaKhodorkovsky vakazoregererwa muna 2013 vachibva vangoenda muupoteri. Masangano aya anoti Reopen Russia Foundation, the Institute of Modern Russia nereOpen Russia Civic Movement. Pasi pemutemo wemuna 2015 unonzi Law on Undesirable Foreign Organizations, masangano anofungidzirwa kuti anokonzera kusagadzikana muRussia anokwanisa kuvharwa.
Masangano eku America manomwe akatonziwo anochikora mutemo weRussia uyu. Masangano aya anoti Remedia Development Investment Fund, Open Society Assistance Foundation, Open Society Foundation, US-Russia Foundation for Economic Advancement, Rule of Law, International Republican Institute, National Democratic Institute, uye National Endowment for Democracy. Mukuru we Amnesty International muRussia, Vasiliy Nitikin, vashora zvikuru zviri kuda kuitwa neRussia, zvekurambidza masangano aya kushanda munyika iyi. Mutevedzeri wemutauriri webazi reState Department muAmerica, vaMark Turner, vanoti America iri kunetsekana zvikuru nemaitiro eRussia ekukanganisa mashandiro emasangano akazvimirira. Vatona vati Russia inofanira kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nedzimwe nyika zvekuremekedza nekusambunyikidza masangano akazvimirira oga. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neRussia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United chinoti hachisi kuverenga nhoroondo inotyisa yeZamalek muCAF Champions League, apo zvikwata izvi zviri kusangana maAlexandria naSimaneru. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nenguva dzanai naSimaneru, Ma Green Machine ari kupinda munhandare huru yeBog Arab Stadium muAlexandria. Asingaverenge nhoroondo yeZamalek muCAF Champions League, apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mumutambo wekutanga weGroup B wemakundano ezvikwata zvinorura mumutambo uyu muAfrica. Mutambo uyu uri kutambwa nhasi manheru sezvo muEgypt musingatambwe mitambo yenhabvu mukupera kwesvondo nemhaka yechitendero cheIslam chavanotevera. Vakomana veCapes United vakasvika muAlexandria nezuro mangwanani, umo vanonzi vakabatwa zvakanaka uyezve vakapiwa mukana wokugadzirira vari muBog Arab Stadium manheru ane zuro zvekare. Muteveri wemakepekepe vaJohn Muteura vanoti Zamalek yaveko iko zvino inoroveka.
Zamalek is no longer the African Giants we used to know. Isusu nesitrendi yetimu yedu. Ndakaona wakumana vasingachekurwa timu yeZamalek. Saka tinotarisira kubva ne win ikoko. And my prediction is 2-1 or 1-0.
Makepekepe ari kutarisira kukunda kana kuita mangange kuitira kugadzirira nzira yavo yekuenderera mberi nemakundano aya ayo asara zvikwata gumi nezvitanhatu zvichiri kurwira mukombe mukuru uyu. Capes United ichange isina tafadzwa Rusike uyo akakuvara panguva yegadziriro nezuro. Zvakamira zvakadai, makundano ekasolaga Premier Soccer League ari kuenderera mberi paine mutambo mukuru weBetro for Zimbabwe, apo Highlanders iri kusangana neDynamos muBaba Field Stadium nesvondo. Dynamos ichange isina Obey Mwerahari uyo amiswa kutamba nevePremier Soccer League mushure mekutambidzwa mayellow cards matatu mumitambo ichangopera. Mutevheri weDimbare vaTadman Goredema vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru, asi pakugumisira Dynamos ndiyo ichakunda.
Ndandikuona vakomana veHighlanders vakutamba zvavo zvakati kuti vapfana veDynamos neeji yava nepesi yavanayo, vane pesi yakati kuriridha Highlanders. Ndikuona Dynamos ichikunda Highlanders.
Highlanders ichange zvekare isina mutambi wavo ari kubaka moto iko zvino, Prince Dube uyo akakuvara. Asi Rodrick Mtuma uyo aitambira Dimbare mwaka wapera achange arimo munhandare kuratidza Dimbare kuti haasati apera. Muteveri wechikwata cheHarare City vaHenry Msusa vanotsemaonero avo Bhosvo ndiyo ichatora mapoints ese matatu.
Changu mtangu wakaoma, asi, diwa esi, ndiona sunga Highlanders, changu ita take over from where they left last time. Because kukempuwa hondruko na kuini stability, kaa, ndoto pora kwa Highlanders.
The Premier Soccer League, varu kutora zekare sondorino, kweza urongwa wawo ucha, wekuti mitambo miviri itambwe munandara imwe chete, zuari imwe chete, waka nanga nane kukweza watigriwe nabu, waka wanda kumitambo. Izvi zviri kutanga mbaba Fields mangwana apa Omain iri kusangana ne FC Platinum. Mutambo uyu uchizoteverwa neuyo pakati peBlue City ne Black Rhinos. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera ZPC Kariba versus Cholocho Pirates. Yada versus Chicken Inn. Nesondo Wange versus Triangle. Shabani Mine versus Chapungu, Harare City versus Ngezi Platinum Stars. Ndaka Mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariatsi.
Tombo tarisa zviri kubuda kubva kuvatsigiri vedu vepa Facebook, pa Facebook page redu reVOA Shona. Muchiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Panyaya yedu yekuti ndiani ari kutaura chokwadi vachinamasa kana World Bank. Mukoma Wilson Gomo vanoti vachinamasa vanorevesa asi kuti avo vanotya uyezve vari kunyara asi mari vakatambira saka vasingadi kubuda pachena. Mukoma tinovimbo sirani vanoti obvious e World Bank avo ma politicians vanongotaura zvinoisa mari muhomwe dzavo zvapera. Panyaya yekuti vanopikisa voshora vamugabe zvichitevera kuenda kwavo kunorapwa kuSingapore veruzhinji vanotaura vachidai. Rudo takaendesa anoti ngavaise mishonga muzvipatara vovhurisa mvura paHarare Hospital vodzosa mari dziri mumatrunk mudzimba dzavo yosekuleta pamarket vozoenda havo out kunorapwa ipapo pressure zero tinowirirana. Gift Moyana anoti ngavasabuda varapirwe muZimbabwe munyika yavo vagoona kuti muzvipatara hamuna mishonga inoita kuti vanwe varapiwe vachipora. Apo saka vangu azvione sei kuti nyika haina mushonga ivo vachibatsirwa nedzimwe nyika. Tinatapiwa Bongea Sigauke anoti what about Trangirai who's always frequenting South Africa for cancer treatment, be fair. Achiva apindurwawo na Stanley Dzivaguru ari kuti Morgan is not using state monies. Farai Chimoto anoti about kurapwa kuSingapore it's a good thing nekuti hasi iye ega president anorapirwa outside of his country. Please people find something better to accuse him most of. Ma presidents akawanda avarapirwe munyika dzavo. John Muzenda anoti vese muZimbabwe vane mari pane anorapirwa muno here. Vamwe zvavanorapwa cancer kuSouth Africa moregera kuti vanorapwa cancer pagomo. Vakandorapwa pagomo tonzwa moti chipatara hapachasvikike nemasoja. Vanhu mugara chese chaitwa nemurume uyu munongoshora asi zvaitwa nevamunoda mongoti zvakanaka chero zvakaipa. Aiwa tinotenda vese vakanyora pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu endai pa Facebook motsvaga page rakanzi VOA Shona mojinya pakanzi like. Kurudzirai amanisha mwari dzenyu kuti dzitifarire pa Facebook page yedu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa nezveurongwa hunonzi huri kurongwa nehurumende hwekuda kubvisa dual citizenship. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chibvumirano chakaitwa naamai Joyce Mujuru navamogen Tsvangirai chekuronga hwaro hwemushandira pamwe chokonzera mutauro mubato raamai Mujuru. Masangano ari mubatanidzwa wekodhi osangana mangwana muHarare achiziya urongwa hwavo hwekuita mushandira pamwe musarudzo dzegore rinouya. Caps United yosangana neZamalek yekuEgypt nhasi manheru makwikwi eCAF Champions League. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lishumi lanye kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa AFV-SET siphawule ugwalo olumumethe izifiso zaba kulo msebenzi abafuna zifakwe kumthetho okhangelane lalolu hlangothi eZimbabwe.
Sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mbembe yabe sokusitsho ukuthi khona bavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana e-United Nations World Tourism Organization. Kuwoza Friday silikhunisela izerumba ezivela kuqembu elitsha elephela ndaba Superstar Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, siphawule ugwalo olumumethe izifiso zabakulumsebenzi abafuna zifakwe kuziqondiso lakumithetho ekhangelane lohlangothi lwabo. Kuviga uMavis Gama.
Umhlanganiso wabaphila ngokuthengisa bevela kumagumbi amane elizwe ukuzabonisana phezu kwalolu gwalo ngemva kokuba abe-VSET bebhode bedinga imibono kaZulu. Iziphathamandla ze-VSET zitshele umhlangano lo owenzelwe e-Jameson Hotel e-Harare ongenwe ngabaphila ngokuthengisa iningi ungabesifazane ukuba lolu gwalo luqondiswe kuziphathamandla zabomasipala lohulumende ukuze kulungisiswe iziqondiso lemithetho okuhambelana lesimo eselizweni. Unkosikazi Duduzile Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela endaweni yakoJigobanyika eChitungwiza.
Siyawuthokozelela kakhulu. Sina siyafisa ukuthi ngabe luma bayasingezelela imali njengoba kungelokunye esingakwenza ukuthi besingezelele besinike lathi imali yokuthi siyenze sithuthukise imisebenzi yethu ibe ngani yakhulu.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Mazimba Kuchela uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-VSET.
Ngibona njengani kuyinto elungileyo kakhulu ukuthi sebeqale ukuthi bakhulume lohulumende. Njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Ukuphuza kwahulumende uguqula imithetho lesiqondiso ezilawula umsebenzi kulolu hlangothi ethi ngokunye okwengezelela izikhubeko.
Uhulumende ebekwazi ukuthi uzaba le economy ephansi kangaka. Bona njengani uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuthi azwisise ukuthi manage njani i-informal economy. Yikho bethatha isikhathi esiningi ukuthi babuye le mithetho. Kodwa siyakwazi njalo ukubona abanye bangkhona abakuhulumende yibo abalamankampani, so baye befuna ukuthi bavikele amankampani abo from abantu abathengisa phandle.
Ngemva kokubonisana neziphathamandla ezigoqela ezivele emahofisini kamasipala, umgcini sihlalo wekomidi yedala lephalamende ebona ngezabaphila ngokuthengisa kube lenkuthazo yokuba
kumele kuqoqwe umhlangano wokubuthanisa inhlangothi zonke zempilo ezikulomsebenzi wokubonisana okungenziwa kuyiwa phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Zama.
Asibathatha impentsheni eZimbabwe bakhala ngokuthi sebele nyanga ezithile bengatholi imali zabo kumele bazithole ngenyanga ngenxa yokusilela kwemali emabhanga. Kuvika unompumelelo moyo.
Namhlanje izakhamuzi zeChabalala lesizinda esezathatha impentsheni lezihola impentsheni yabayeni bazo ziveze ukudana okukhulu eChabalala Post Office ngemva kokuswela imali ngesikhathi sebelezinyanga bengayitholi belala belinde ukungena eposo. Inengi lezakhamizi lezi ezathatha impentsheni zithi ziyehluleka ukuthola imali yazo yenyanga okuyiyo abakhangelele ukubhadalela indleko yekhansili, ukuthenga ukudla, amandla kagesi lamaphilisi. Unkosikazi Sibona Kuhle Mpofu ohlala esizinda ngomunye wabamele bathole impentsheni yomkakhe owayesebenza kololiwe kodwa ngenxa yalolu dubo akayitholi.
Tini ndaba le kuhlupheka siyahlupheka sinje sikhulile sizalukazana thamaphilisi asila kudla manje konoko kuyichange lokho sakuthela ngamadoda yethu kasikutholi.
Umnumzana Thomas Nyathi osuka kosivalo enkayi uthi uselenyanga ezine engaholi.
Angikwazi ukuthi emzini wami kunjani, inkomo ziqeda amabele abantu khona le. Ngisebenzele lezi ngiyasebenza iminyaka engu-36 ngihola $37. Iproblem ukuthi i-37 leyo kangiyitholi. Sengihlile kuke ekhaya ngisuka ngibolekile imali zabantu ngale ngisiza lapho ukuthi ngithole imali yokubuyela ekhaya ngisabuyele. Khona la ngikwazi abantu bami ukuthi baphila njani ngilapha.
Umnumzana Nomeni Chuma uthi wathatha impentsheni ngo-1996 khathesi usehlala ekhaya egogwe ethi balala belindile ukuba ibhanga livulwe ukuze athole imali.
Yikho kathesi ngisuke egogwe khona ngale. Anilamali yokudla nemali yokubuyela. Lapha sokuyi 2 months angilala mali. Ukuthi sengifika lapha sokuthiwa lapha sihlale elayinini sisukele ebusuku ngama-2 kuze kuse. Sesibe besitshela ngamalevi ukuthi imali kayikho sokubuya 200. Sake sabuya lapha ngemandla bathi uyani ngolesibili. Sabuya ngolesibili kwabuya imali ngangi-600. I-600 yaphiwa abantu abalutshwane. Kwathiwa sibuye namhlanje ngolwesihlanu sokubuye 200. So imali yokudla imali kubuyele ekhaya njalo.
Unkosikazi Agnes Nkomo ohlala eChabalala uthi yena uhola ithumi elilesificamunwe munye lamadola kodwa kayitholi eposo imali yakhe.
Hayi thina sikhole $19 right from 87 kwabuya amaphepha sawalahla. Asange sebenze lutho. Namhlanje sesikhola yona $19 le kodwa ithengani.
IZimbabwe ibhekane nokusilela kwemali okudlulise amalawulo emabhanga ebantwini abaziqineleyo. Luba lukhulu nxa sokukhanyelwa abalupheleyo labagulayo. Abantu bayasebenza kodwa abayitholi imali emabhanga, batshona befolile bethi mhlawumbe bazayithola. Ukuthi abakumpentsheni bona babhekane lalolu hlupho soluphethwe kanenyi ngoba baphinde bahlale izinyanga bengayiphiwa imali yabo bethi njalo incane kumele ikhuphuke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe namhla kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana emhlabeni jikelele i-United Nations World Tourism Organization. UMzembe ubencintisa emele izwekazi le-Afrika kukhetho oluqhutshelwe eMadrid kwele-Spain. Ubekhokhela kuhlandla lakuqala lalo lukhetho ngemva kokuthola amavota alitshumi lanye elandelwa isizalwane sakwele Georgia umnumzana Zurabu Polilaka Shvili. Kodwa kusuke kwenziwa ihlandla lesibili iranoff ngoba engekho obethole inani lamavoti elidingakalayo. Kulapho ke uMzembe asuke wanqotsha khona ngobe mlandela uPoli Lakashvili. Lolokhetho obelukhangelelwe kakhulu ngurhulumente weZimbabwe, belukhangelelwe kakhulu ngurhulumente weZimbabwe, yena uncedise kakhulu uMzembe emkhankasweni wakhe. Sixhume umeli wePinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, yena othi kusobala ukuthi uMzembe unqotshwe ngendaba zesimo sezombusazwe eZimbabwe esingamanga kuhle.
Umuntu wonke okade ekhangele uWalter Mzembe ubebona iZimbabwe njalo lokuziphatha kwalo njengelizwe. Bebekhangelisisa, behlolisise izinto eziningi ezenzakalayo ngaphakathina kwelizwe. Okutsho ukuthi-ke kuthe sokusiwa sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona-ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mzembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kutsho ukuthi amazwe amaningi acine esebona ukuthi kungangcono bevotele lo onguye okade encintisana lomnumzana uMzembe.
Alubana enqobile uMzembe, ubona ubukhokheli bakhe bebungaphathisa na ekuhugeni izethekeli zize eZimbabwe ngobunengi?
Into engayitsho nje ukuthi ubukhokheli bakhe asikwazi ukuthi kambe kade kungaguqula yini i-tourism yonke ukuvakatshelwa izethekeli kuze kazi lonke le-Afrika. Kodwa lapha eZimbabwe kufuze sinanzelele ukuthi okwenza ukuthi izethekeli zingabuyi kayisikho ukuthi khona onguye oyisiphathamandla se-United Nations World Tourism Organization ngubani. Okuyikho okwenza ezethekeli zingabuyi kuleli lizwe kuyizinto ezimaqondana ngendlela umkhonomi wethu ophethwe ngayo, indlela izinto zombangazwe esiziphethe ngayo. So-ke ngabe noma kuthiwa ngabe kuthiwa uMzembe ungenile waya lapha, ungasoze eguqule indlela uhulumende aziphatha ngayo, ube ngasoze eguqule indlela uhulumende weZimbabwe amaneja ngayo umkhonomi, ube ngasoze eguqule indlela iZANU-PF ephatha ngayo abaphikisana nayo kwezombangazwe. So izinto zona lezo zihlangene nje zodwa, indlela amapholisa aphatha ngayo izethekeli emgwaqweni, ube ngasoze ekuguqula uMzembe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende, sixoxe laye eseBinga. Ku-Livestock lamhlanje sixoxa ngodaba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship obungafunwa ngezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezigoqela uRegistrar General umnumzana Tobaiwa Mudede. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kule Democratic Republic of Congo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi lo mkhuhlane ukhanya uhlasele enyakatho kwelizwe, lapho kulabantu abayithoba mnemunye asebetholakale belawo njalo wabulala abathathu. Ukubotshwa kwababalisi ababili abadabuka eMelika yiziphathamandla zakwele North Korea sokulethe ukuthandabuza ngokuphathisa kuhlelo lwemfundo ngabesikristu elizweni lelo, ngoba sokufaka impilo zabaningi balelo lizwe labamanye amazwe elizweni elilorhulumente ongelazwelo njalo elilocindezelo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, Isiqamla mayeza sinqobe kumncintiswano ukuba intombazana enhle okwedlula ezinye siba ngomisa Africa Washington State ngomnyaka odluleyo sesungule uhlelo esebenzelana lenhlanganiso yeTariro House of Hope yaseZimbabwe lo kuqoqa uncedo lokuphathisa amantombazana. Lolu hlelo olungaphansi kwesihloko esithi Undergarment and Toiletry Beneficiaries Drive lukhangelelwe ukusiza abasakhulayo besifazana ngokuba ngokubabhatalela indleko yemfundo lokunye. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Mampofu.
Lokho ngakuqalisa about 2 days ago ngisebenza le organization eNkaya eTariro House of Hope. Hi-organization egcina abantwana abangelabazali, abantwana abadelekayo, abantwana abakhonisa ukuzigcina bona ngokwabo. So ku-organization le kulamadraba amantombazane abathi sebekhula sebefika esikhathini and so babe sebengasela okugqwa ngaphansi onjengama-pads nama-panties and you know any other necessities that you would need njengomntwana oyinkazana.
Njengontanga onqobe kumncintiswano wokuba nguMiss Africa omele isigodlo seWashington DC kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhundla sokuphatha uhlelo lolo?
Kuyenxa yokuthi lami nginje ngiyinkazana, lami ngiyakhula ngomuntu wesifazane, ngiyakwazi ukuthi kwenjani ukufika esikhathini uswele wokugqoka ngalo. And kwahlangana futhi lokuthi iTariro House of Hope labafika kini bathi yabona yi-problem esilayo le ku-organization yethu esingafuthila ukwazi ukuthi sincedise ngayo. Belanzangavela ngacabanga kabili ngakho.
Kulabantwana abaningi na ababhekane ngale nkinga njalo likhangelela ukuthi lizabe lisiza abaningi na?
Yazabhota abaningi kakhulu. Nxa sikhanyele sibona abantu behamba asingeke sibekwazi ukuthi bakhayelane lo duko olunjani. Umkhanyelo lokuthi ngiqalise ukuthi sincedisane eTariro House of Hope kodwa angikhangelanga ukuthi ngiqine khonapho. Ngikhanyele lokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe kwamanye lama organizations, not only organizations but even izimuli ezincane, ngikwanise ukuthi ngihlanganele lalaphana, sihlanganise laphana, sihlanganise laphana, kungabi yinto nje eyenzakala endaweni eyi-one.
Thina njengabontanga abaphila pheshe singasiza ukusihlelo lolu kanjani?
Umbuzo omuhle ke lo ade ngumele sonke. Ku-flyer ekhona ku-Facebook ku-page yama-Andile Mpofu kule all the information, i-email yami lapho akwanisa ukuthi ngithinte khona, sibonisa nokuthi okulula kuwe yikuphi. Ungakwanisa ukuthenga kungama-pants, ungakwanisa ukuthenga kungama-panties okuthi nje begqoke ukuthumeze kimi. Kodwa ukuthi lami iy'nkonzo ukuthi kanye sihlangane lawe halfway kungakusindi kangako, ungakwanisa ukuthi ungithumezele i-email ku-Andile Mpofu official @gmail.com kumbe ungakwanisa ukuthi ungithinte over the phone with 253-561-1324. Ungathinta lo sisi futhi la engisebenza layo obizwe nethongo uZainab Koroma with 206-779-6956.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika njalo nguye onqobe kumncintiswano weMiss Africa Washington State nyakenye.
UMnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli weMelika, usanda kuthakazelela uzibuse kwelizwe le-Israel. I-Israel sile minyaka phose engamajumi ayisikhombisa 69 izibusa. UPence uthe ilizwe le-Israel lathola uzibuse ngelanga lesihlanu ngenyanga ebizwa ngokuthi yi-Iyar kugwalo lwezinyanga lwe-Hebrew. Uthe ilizwe le-Israel selokhu lathola uzibuse lisebenza gadalala ukutshengisela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi izizalwane zalo ziyalithuthukisa okumangalisayo. Uthe sebeguqule inkangala bafaka izivande ezilezithelo ezinceda uzulu njalo livezela abantu amathuba amaningi okuzithuthukisa. Ngaphandle kwalokho, ilizwe leli liyenelisa ukuzivikela kuzitha zalo. UPence uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenzelana lele Israel njengoba konke elikwenzayo kuphakta okufana lokwenziwa yiMelika. Uthe nxa ilizwe leIsrayeli silwa, ilizwe leMelika lalo liphakathi kwalokho. Kunjalo ke kwezamasiko lokunye okufanayo. Uthe uhulumende kaMnumzana Donald Trump uzahlala esekela konke okwenziwa lilizwe leIsrayeli. UPence uphinde wathi uhulumende kaTrump uzimisele ukuba ngumlamlankunzi phakathi kwelizwe lePalestina leIsrayeli. Ugcizelele esithi kuqhubekela phambili ukuthi kumiswe impi yeIsrayeli lePalestina. Uthe loba kunjalo uhulumende kaTrump angeke ayekethise ukuvikela ilizwe leIsrayeli. UPence uphinde wathi ilizwe leMelika lizimisele ukwehlula amalecacha enhlanganiso ye-ISIS lokuvimba ilizwe le-Iran ukuthi lenze umathanda emkhonweni we-Middle East. UPence ukubeke sobala ukuthi kuhle kakhulu ukuthi uNkulunkulu wabomba isizwe sama-Israyeli.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League yaqhubeka ngempela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu leHighlanders iChilamoya phela leDynamos ngesonto eBarber Fields. Kuvigao Joseph Njanji.
Imidlalo yaqala kusasa ngomgqibelo lapho kule midlalo emibili ezaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo. Njalo wakuqala uzakuba phakathi kweqembu leHawumayini neqembu leFC Platinum ona ozadlalwa ngehola lakuqala emini. Kuthi owesibili uzakuba phakathi kweqembu leBulawayo City leqembu leBlack Rhinos ngehola lesithathu emini. Yomibili limidlalo izasakazwa kumabonakude weSuperSport. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu leZPC Kariba lizadlala leLetsholotsho enkundleni eNyamunga. Kuthi iqembu leYada lizadibana neqembu leChicken Inn enkundleni eNational Sports Stadium. Ngesonto zonke indlela ziyabe ziqonda enkundleni eBarber Fields lapho kulo mdlalo uzakuba phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni eleHighlanders leDynamos. Khuluma lentatheli zindaba zemidlalo mayelana lalo mdlalo umqeqetshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthe kumele iqembu lakhe linqobe ngensonto.
Dynamos very important game for us also. Because we have to win to make sure that
umdlalo wethu leqembu leDynamos uqhakathekile kakhulu ngoba kumele sinqobe ukuze siyale silokhu siphezu kwengalane yemklomelo. Lalo iqembu leDynamos lizabopha ziqine njengoba lidlala lathi. Yikho ngibona ukuthi lo mdlalo uzaba mnandi njalo isingiphuzele isonto ukufika.
Kusenjalo isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ukhuthaze abalandeli beqembu ukuba behlukane lobudlwangudlwangu ngesonto.
We are concerned with the image of the club and we are interested in making
sure njalo sizimisele ukuxoxisana nabalandeli bethu. Sibakhuthaza ukuba bangaphozeli lutho enkundleni bengalokuthi balugqobe enkundleni futhi njalo beziphathe kuhle noba bethabile kumbe becunukile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-PSL ezadlalwa ngesonto iqembu leWangeli zemukele leTriangle ngaseColliery, eleChapane Mind izadlala leChapungu ngaseMaclass, iqembu leHarare City lizanqikelana leLengeze Platinum Stars ngaseMorris Depot. Kuthi umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCape United leBantu Rovers odluliselwe phambili ngoba iqembu leCape United liseGibhithe lapho elidlala khona leqembu leZamalek kumncintiswano weCAF Champions League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ku Woza Friday lamhla sihamba leqembu leRumba elitsha elephelandaba Super Sounds. Abasunguli baleli qembu umsunduzwa lo Makhwapheni basungule leli qembu ngedlalade elithiwa uMangwenya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Baba umsunduzwa ozelwe engubani Ndlovu lomakhwapheni ozelwe engudecent Sibanda bese thula idlalade labo elitsha elithi uMangwenya. Iqembu lalezinsizwa ezidabuka ephelandaba eTsholotsho libunjwe onyakenye kodwa umsunduzwa uthi selivutha be.
Album yethu lena entsha sikhiphileyo ayi singendlela ehamba ngakhona sibona ihamba kahle. Besicela futhi labalandeli bethu befake kakhulu izandla. Igama lesihloko lithi uMangwenya, lana sikhuluma ngomfazi noma ngubani onomfazi wakho ohambayo engakwazi ukumtshayela yona, asike ukuthi or mhlawumbe kukhona uMangwenya esicula ngayo ohambayo.
Zona ke kukhanya ziphiwe lezi nsizwa ekugumbaqumbeni izigcini lemonyeni. Umakhopheni yena okunguye okhalelayo kuthi umsunduzwa abe sengungwini uthi bayazincoma ngomsebenzi abawenze kule ndlalate.
Na igama lami nginguDisent Sibanda, ngidumele ukuthi ngimakhwapheni ebhendini ngime engilidayo kuphela ndaba Super Sound laphana, ngime ngifaka amavoyisi-ke. Hhayi, uma ngizimamele kahle ngizwa hhayi ukuthi lento engayenzayo ngayenza ngenhliziyo yami yonke, akukho lapho engizisola khona. Ngiyajabula nje nama ngizizwa nje ivoyisi yami mayiphuma kanje emsakazweni kanje.
Ngiyakuqala-ke i-albhamu yaleli qembu elibunjwe nyakenye. Wababili labaculi bake bacula phambilini beyiQuality Super Sounds, kade bathi zonke zoyisikhombisa ezikule ndlalade zikhuluma ngezigigaba zempilo. Umsunduzwa uthi bazimisele ukusakaza umculo wabo lo umhlaba wonke.
Sifuna ukuthi imculo wethu uzwakale yonke indawo, even nabantu abakithi abaseZimbabwe, abasema-UK nakuBotswana kuphi kuphi, kodwa bebenazo ingoma zethu bazidlale khona le zibakhumbuze ekhaya. Ya, even ma kungabe kuthiwa lelizwe lakithi ngabe mhlawumbe ileli lizwe elifana namanye amazwe, zingene la kuzitudio zena lezi ezinkulu.
Ngakwelinye icelo uMakhopheni uthi wonke olalela ingoma zabo utsha endlebeni kufudumale enyaweni.
Nakhetha ukuthi yenze kube namameseji azwakalayo, cace yonke into ibe segcekeni nje, ukuthi umuntu engathwali nzima ezame ukumamelisisa kahle ukuthi kade laphana kuthiwani, nespidi sathi ukusibeka phansi sisehlise, singafani namanye amabhendi, kodwa ziyajayiveka iy'ngoma zethu. So besicela ukuthi nabo bafake izandla kakhulu ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nathi siyenze khonokho okuhle sikwenzayo manje.
Lezi nsizwa esihlala ethembisa kwamanje zithi loba kungabonakala sengathi kusasekude ukuthi bebe ngosaziwayo kweze rumba, ukubekezela kudlala inkosi. Nelesulu 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Landaba Super Sounds behlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana sihlobo zami luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Bafuphatile matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela wenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.